Nengo dzemakereke anodarika mazana matatu dzinoungana kumuzinda weState House pakuparurwa kwechirongwa chekunamatira nyika icho chiri kutungamirwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Vanorarama nekutengesa mumigwagwa gumi vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita neherimeti dzemapurisa dzakawanikwa paRobinson House muHarare vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita zana remadhora pamunhu. Bazi reutano roronga kuparura chirongwa chekudzidzisa vashandi veutano muzvipatara zvehurumende kuti vazive mutauro wemaoko senzira yekurerutsira dambudziko ravanosangana naro kana vachinge vachanyirwa nevarwere vanoshandisa mutauro wemaoko. Nhasi tiri kutarisa pamusoro peurongwa hwesangano reSADC hwekubatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika nevekumawirira zvibviswe. SADC yakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekurwira kubviswa kwezvirango izvi. Chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chinobudirira kuenda kumafainari e2020 Africa Nations Championship CHAN, asi vamwe vatsigiri venhabvu vaine mivhunzo. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa nezveurongwa hwegungano renyika dziri muSADC hwekubatana neZimbabwe nechishanu chino pakurudziro yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.